Kutongwa kwemutero wenhau anoshanda akazvimirira vaEdgar Gweshe nevamwe vave vaviri vanoti vaDonald Makuvaza navaCharles Chidhakwa kwatanga mudare ramagistrate muHarare nhasi, vatatu ava vachiramba mhosva yavari kupomerwa. Mukutongwa kwenyaya iyi, gweta revanhu ava vatondera eBhatasara, avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vasheredza vaGweshe kuti vape uchapupu hwavo mudare. Muuchapupu hwavo, vaGweshe varamba mhosva yavari kupomerwa yekuti vakaramba kutevedzera zvavakanga vaudzwa nemupurisa kuti vasatore mufananidzo pajere reHarare Remand Prison, apo pavaitora mufananidzo yevatungamiriri vemasangano anoshanda akazvimirira muna Chikunguru gore rapera, avo vakanga vaenda kunovhakachira vatungamiriri vesangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe. VaBhatasara vaudza Studio 7 kuti vaGweshe nevamwe vavo vose vari kuramba mhosva yavari kupomerwa.
Vasi kubvuma kuti vakatora mufananidzo zviri kunze kwemutemo. Mhosva yavari kupomerwa nayo ndeyekuti vakadifaya order yavakanga vapiwa ndokuramba vachitora mapikicha. Kutora mapikicha zvako haisi mhosva kana uchinge uri kunze kweremand prison, ndizvo zvavaiita. Dai vakaramba vachizotora mapikicha vapiwa order ndo kuzotyora mutemo kwavanenge vachiita, nekuti chikamu chemutemo wacho chesection 5.2 chinotaura icho kuti complying with failure to comply with a lawful order.
VaGweshe vaudza udare kuti vaiita basa ravo zviri pamutemo uye vaburitsa matsamba anoratidza kuti panguva yavakasungwa vakange vakanyoresa nebazi rehurumende rinopa vatori venhau mvumo yekuita basa ravo reZimbabwe Media Commission. Vatiwo pavakasungwa vakanga vari chinhambwe chinoita mamita zana kubva pajere reHarare Remand Prison pavaitora mifananidzo, vachiti vakanga vasiri mukati mechinhambwe chavasingabvumirwe kuti vatore mifananidzo panzvimbo yakachengetedzwa sezvinotaurwa nemutemo. Vachibvunzurudzwa namuzvare Francisca Mukumbiri, vanove muchuchisi wenyaya iyi, vaGweshe varambawo kuti ndivo vakatora mifananidzo inonzi nehurumende yakawanikwa iri mutsvimbo inochengeta mashoko kana kuti memory stick yavo, vachiti hazvaigona kuti vaive ivo vakatora mifananidzo iyi, vachiti panguva yavakasungwa vakanga vasina kompyuta yaiita kuti vakwanise kubvisa mifananidzo yavakatora kubva pamuchina wavo wekutoresa mifananidzo kuendesa pamemory stick iyi. Kutongwa kwenyaya iyi kwakatarisirwa kuenderera mberi mangwana, apo vamwe vasungwa munyaya iyi vakatarisirwa kupa uchapupu hwavo kudare. Hatinokwanisa kutaura nemunyori mukuru muZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi umwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira vaWatmore Makokova vati havasi kufara nekushungurudzwa kuri kuramba kuchiitwa vatori venhau panguva dzavanenge vachiita basa ravo.
Hurumende yeZANU-PF ine chinangwa chainacho chekurwisana nekusununguka kwevatapi venhau kuti vaite basa ravo zvakasununguka. Hapana nyaya iripo yakasimba, asi kuti inyaya yekuti vanhu ava varikuda kuedza kurwisa kuti vatapi venhau vasasununguka kuvhundunyura huipi huri muZANU-PF.
Kusungwa kwakaitwa vaGweshe nevamwe vavo kwaitevera kusungwa pamwe nekurohwa nemapurisa ekanzuru kwakaitwa vanotengesera mumigwagwa gore rapera, avo vainzi vaitengesera munzvimbo dzisingabvumirwe pamutemo. Pari zvino vanotengesera mumigwagwa ava vari kuswera vachiita hwekiti negonzo nemapurisa, sezvo vanotengesa ava vachiti kutengesa ndiko kwega kuri kuvapa pundutso pakatariswa kupfugama kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndili Thomas Chiripasi.